This message by Brother William Marion Branham was delivered on Good Friday evening, April 19, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo I nehama William Marion Branham yakaparidzwa kokutanga nechirungu manheru echishanu chakanaka 19 kubvumbi 1957 paBranham Tabernacle muJeffersonville, Indiana, USA.
And to be here to worship together with you. And now, just before the message, I have my good friend here on the platform tonight, Dr. Lee Vale, First Baptist Church at Lima, Ohio, who is one of my sponsors at the Lima meeting.
Uye nokuva pano kuzonamata pamwe chete nemi, saka zvino tisati tapinda mumharidzo. Ndine shamwari yangu yakanaka pano paplatform manheru ano, Chiremba Lee Vale, anobva kukereke First Baptist kuLima, Ohio, uyo akanga ari mumwe wevakanditsigira nemari pamusangano wepaLima.
I asked him coming down tonight if he would just say a word to the congregation, maybe pertaining to the Lima meeting for the next moment or two, and I'm happy to introduce to you tonight Dr. Lee Vale, another Baptist. It's got the Holy Ghost.
Ndamukumbira tichiuya zasi kuno manhero ano kuti ataure shoko rimwe chete kuungano pamwe zvine chekuita nemusangano wekuLima kwenhambwe imwe kana mbiri dzinotevera. Uye ndinofara kuti kufara kuzivisa kwamuri madekwana ano, Chiremba Lee Vale, mumwe mubaptist ane mweya mutsvene.
God bless you, brother. That was all pretty strong for a Baptist pastor, wasn't it? Well, we're very happy to have Brother Vale with us, and certainly the doors are open for him to come back and visit us at any time he can.
Amen. Mwari vakuropafadzei, hama Vale zvakare. Izvo zvanga zvakanyatsosimba kwazvo kune mufudzi wechibaptist, handiti? Zvakanaka. Tiri kufara kwazvo kuva nehama Vale pamwe nesu. Uye zviro kwazvo masuo akazaruka kwavari kuti vadzoke vagotishanyira pane chero hayo nguva yavanokwanisa.
And now, tonight, tomorrow night is the entombment of the Lord Jesus. Sunday morning is the 6 o'clock sunrise service, and I believe the brother has announced the further part of the service. Now let us pray just a moment.
Saka zvino manheru ano, mangwana manheru, pane kuvigwa kwaIshe Jesu. Mangwanani esvondo pane shumiro yerumuko na 6 o'clock. Uye ndinotenda kuti hama yazivisa chikamu chepamberi chacho cheshumiro. Zvino ngatinamatei kwechinguvana.
Blessed Lord, thy word is truth. And we're thankful for men who handle it fearless as they give it out to the people.
Ishe vakaropafadzwa. Shoko renyu ichokwadi. Uye tinotenda nokuda kwemurume anoribata asingatye pavanenge vachiri govera kuvanhu.
And as we open up the Bible tonight or turn back its pages, may the blessed Holy Ghost come and open the word of understanding to us. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Zvino apo patiri kuzarura Bhaibheri manheru ano, kana kuzarura mapeji aro, dai mweya mutsvene akaropafadzwa akauya ozarura shoko rokunzwisisa kwatiri kuburikidza naJesu Kristu tazvikumbira. Amen.
This great night that we are celebrating of the crucifixion of our blessed Lord, I wish to read tonight from his own precious lips the words that he has had written in his book.
Usiku hukuru uhu watiri kupemberera kurovererwa pamuchinjikwa kwaIshe wedu akaropafadzwa. Ndinoda kuverenga manheru ano kubva mumiromo yake omene yakakosha, mashoko ayo aakaita kuti anyorwe mubhuku rake.
In St. Matthew's, the 4th chapter, and the 47th and 48th verse, we read this.
Muna mtsvene Mateo, chitsauko 4. Isu uye ndima 47 ne 48 tinoverenga izvi.
And if you salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? But be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Kana muchikwazisa hama dzenyu bedzi, munopfuura vamwe neiko? Kona vateresi havaite saizvozvo here? Asi muve vakakwana, sababa venyu vari kudenga vakakwana.
And tonight we gave out that we were going to speak on the subject of perfection.
Zvino manheru ano tataura kuti tiri kuzotaura pamusoro pechidzidzo chekukwaniswa.
Now that seems like a very strange text to take for the night of the crucifixion of our Lord.
Zvino isu chinoita sechidzidzo chisinganzwisisiki chekutora pausiku hwekurovererwa kwaIshe vedu.
But today perhaps you've been listening to the radio and heard the different messages and the messengers, how they presented that great awful day when our Lord died for the sins of the world.
Asi nasi zvichida manga muchiteerera ku radio uye ndokunzwa mharidzo dzakasiyana siyana uye nenhume kuti varatidza sei zuva guru iri rinotyisa apo Ishe wedu akafira zvivi zvenyika.
So I have chosen tonight to go around a different way to get to it, so it would be a little different and might refreshing you a little. May the blessed Holy Spirit inspire the word now as we take the effort to bring it.
Saka ndasarudza manheru ano kupoterera neimwe nzira yakasiyana kuti ndisvike kwairi. Saka ichange yakatisiyanei zvishoma uye ingangokuvandudzai zvishoma. Uye dai Mweya Mutsvene akaropafadzwa afemera shoko zvino apo patiri kuedza kuriunza.
God requires perfection. We want to bear that in mind, that there's nothing just part way can go in the presence of God. It must be perfect. Our worship, everything.
Mwari anoda zvakakwana. Tinoda kugara nazvo izvozvo mundangariro kuti hakuna chinhu chingori muchidimbu chinogona kuenda muhupo hwaMwari. Chinofanira kunge chakakwana kunamata kwedu zvinhu zvose.
In the Garden of Eden, God had Adam and Eve in the garden, and they sinned and transgressed the laws of God by sinning, disobedience.
Zvino mubindu reEdheni, Mwari vaiva naAdam naEva. Mubindu. Zvino vakatadza uye nekudarika mirayo yaMwari nokuita chivi, kusateerera.
And when transgression comes, disobedience is the transgression of the law.
Zvino kana kudarika kwasvika, kusateerera ndiko kudarika murayo.
And the law of God, Him being holy, just unadulterated holy, therefore, no spot of unholiness can ever stand in His presence.
Zvino, murayo waMwari, iye nokuti mutsvene, hungori hutsvene husina kusvibiswa. Nokudaro, hakuna kana kakwapa kekusarurama kanokwanisa kumira muhupo hwake.
So, if sin came in the world by transgression, then sin must be dealt with before the sinner can ever stand in the presence of God.
Saka kana chivi chakauya munyika nokudarika, naizvozvo chivi chinofanira kushandwa nacho mutadzi asati atombokwanisa kumira muhupo hwaMwari.
Now, if there is no law, then there is no justice. But law requires, justice requires a law. And the law, when it is called on, it projects justice.
Zvino, Kana pasina murao, saka hapana kutonga kwa karurama. Asi murao unoda, kana kuti kutonga kwa karurama, kunoda murao. Zino murao, apo pa, pauno danwa, unobudisa kutonga kwa karurama.
Now by the law, no flesh is saved. Now the law cannot save us. The law was just the thing that put us in jail. But it has no redeeming power.
Zino, nemurao, apana nyama inoponeswa. Zino murao, haukwanise kutiponesa. Murao, ndicho chinu chakatiisa mjere. Asi hauna simba rokudzikinura.
The law only showed us that we were sinners and condemned us. That's what law is to do. It's to bring condemnation. Or to show you where your mistake is. So the law in itself could not save. It could only prosecute.
Murao wakangotiratidza bedzi kuti takanga tiri vatadzi. Uye ndokutipomera. Ndizvo zvinoitwa nemurao. Unounza kupomerwa kana kukuratidza pawakanganisa. Saka murao pachezvavo hawaigona kuponesa. Waingogona bedzi kukupomera.
And God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner because he had overstepped the boundaries of grace and had become a law-breaking citizen. Then he must be dealt with.
Zino Mwari, nokuti mutsvene uye akarurama, aifanirwa kuve nemaitiro ekutonga mhosva. Aifanira kutonga mutadzi nokuti ainge adarika miganhu yenyasha. Zvino ndokuva mugari wemunyika anotyora murao. Zvadaro anofanira kushandwa naye.
And every law has a penalty. For the penalty of transgressing God's law is death.
Zvino murao wose une mubhadharo. Nokuti mubhadharo wokudarika murao waMwari, rufu.
And it had to project death to the human race. And all of the human race is under the penalty of this law.
Zvino wakatounza rufu kurudzi rwevanhu. Zvino rudzi rwese rwevanhu ruri pasi pemubhadharo wemurao uyu.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way, no other remedy that they could ever stand in the presence of God again except this sin be dealt with.
Zino, Adam na Eva pavakatadza, pakanga pasina nzira. Pasina kana chimwe chaigadzirisa zvokuti vazogona kumira muupo hwaMwari zvakare kunze kwekunge chivi ichi chashandwa nacho.
And no man can commit a sin of any type, no matter how little or how big, that individual sin has to be dealt with before the one who committed it can ever stand in the presence of the Holy God.
Uye hakuna munhu anogona kuita chivi chemhando ipi zvayo, zvisinei kuti chidiki zvakadini, kana kuti chakakura zvakadini. Chivi chimwe ichocho chinofanira kushandwa nacho, iye wacho akachiita asati akwanisa kumira muupo hwaMwari mutsvene.
So therefore, when Adam and Eve had sinned and had transgressed the law, they were subjects of death. And the law had to be executed. Therefore, it put all the human race under the penalty of death.
Saka nokudaro, apo Adam na Eva pavakatadza, uye vainge vadarika murao, vakanga vava pasi perufu. Zvino, murao waifanira kuti ushandiswe, naizvozvo zvakaisa rudzi rwese rwevanhu pasi pemurango werufu.
Now, if we can only settle down for a few moments now in our thinking and look at this great picture and remember that every person here is included in this.
Zvino, kana tikamboti dzikamei kwechinguva chishoma zvino mumafungiro edu, uye totarira mufananidzo mukuru uyu, uye torangarira kuti munhu wese ari pano anobatanidzwa mune izvozvo.
Every man and woman, child is included in the penalty of death by the transgression of the head of the human race, Adam. By his transgression, every one of us fell victim to sin.
Murume wese nemudzimai, mwana, anobatanidzwa mumurango werufu nokuda kwekudarika kwemusoro werudzi rwevanhu, Adam. Nokudarika kwake, mumwe nemumwe wedu takava pasi pechivi.
And sin must be dealt with. And so God, in his great infancy and his great love, the law was to separate the sinner from his maker.
Zvino chivi chinofanira kushandwa nacho. Uye saka Mwari mukusagumirwa kwake kukuru nerudo rwake rukuru, murao waiva kupatsanura mutadzi kubva kumusiki wake.
Then he became annihilated and totally annihilated. There would be no way for him to ever come back unless that sin was dealt with.
Zvadaro, aibva aparadzwa zvokusavapo, uye kuparadzwa zvokusambovapo zvachose, panenge pasina kana nzira yokuti akwanise kudzoka kunze kwekunge chivi ichocho chashandwa nacho.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation of the sinner at the end, for he is completely forever separated from the presence of God.
Uye zvinova nyore kwazvo ipapo kutenda nezvekuparadzwa zvachose kwemutadzi pamagumo, nokuti anenge zvachose apatsanurwa nokusingaperi kubva muhupo hwaMwari.
Now notice this sin and how God, being just, and he could do nothing else but be just, for he is the resource of all justice. Then there would be nothing else for him to do but to place the penalty for this transgression.
Zvino, cherechedzai, chivi ichi, uye nokuti Mwari akarurama, uye hapana chimwe chaaikwanisa kuita kunze kwekururama, nokuti ndiye chitubu chekutonga zvine nduramo. Zvadaro, panenge pachisina chimwe chinhuzve chaangaita kunze kwekuisa murango pakudarika uku.
And the penalty was death. For he said, the day you eat thereof, that day thou shalt surely die.
Uye murango wacho rwaiva rufu, nokuti akati, nezuva rauchadya, zuva iroro uchafa zviro kwazvo.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further and find out the very attributes of God, the Bible plainly tells us that God is love. But yet being love, he has to be just.
Zvino mufananidzo unerima watinawo pano. Asi zvino tikati dzokerei kumashure zvishoma, tigoona chaiwo hunhu hwaMwari. Bhaibheri rinotiudza pachena kuti Mwari rudo. Asi zvakadaro, ari rudo, anofanirwa kuva achiruramisa.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with. Love is the justice of God.
Saka rudo harungorevi chimwe chinhu chinongogona kungobhabhadzirwa nokutambwa nacho. Rudo ndiko kutonga kwaMwari kune nduramo.
Now, When God seen that His children had transgressed His law and that they must die the death, then sovereign love stepped in to make a way.
Zino, apo Mwari pakaona kuti vana vake vakanga vadarika murayo wake, uye kuti vaitofanirwa kuti vafe rufu. Ipapo, rudo rusina anorutonga rwakapindira kuti rugadzire nzira.
For God seen that these children was to be absolutely, totally annihilated from His presence. There was nothing else to be done. For they had transgressed His law, and the penalty of His law was death.
Nokuti Mwari vakaona kuti vana ava vakanga vatoparara zvokusavapo zvemazviro kwazo zvachose kubva muhupo hwavo. Hapana chimwe chinhu chaikwanisa kuitwa, nokuti vakanga vadarika murayo wake, uye murango wemurayo wake rwaive rufu.
And then love of God went out for His subjects, and when divine love is projected, sovereign grace produces the object of the love.
Zvino rudo rwaMwari rwakaendera vanhu vake. Zvino kana rudo rwaMwari rwatambanudzwa, nyasha dzisina anodzitonga dzinounza chacho chiri kudiwa nerudo.
And God, by foreknowledge, when He loved His race so well, yet with the penalty, He caused the substitutionary death to take place in the Garden of Eden.
Zvino Mwari, nokufano ziva, paakada rudzi rwake zvakanyanya kunakisa, asine murango, akaita kuti rufu rwaitsivanisa ruitike mubindu reEden.
That was, He substituted an innocent creature, a little lamb, that knowed no sin.
Zvakaitika kuti akatsivanisa chisikwa chisina mhaka, kagwayana kaduku kakanga kasingazive chivi.
And it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. And it was a lamb slain to hold the life of His subjects.
Zvino kakava chaitsivanisa kushanda nokufa panzvimbo yomutadzi ane mhosva. Zvino raive gwayana rakaurayiwa kuti ribate upenyu hwevanhu vake.
All through the Old Testament, they offered the blood of lambs and goats, sheep, bulls, and heifers, a substitutionary death.
Nemose mutestamende yekare, vaipirisa ropa remakwayana nembudzi, makwai, nzombe nematsiru, serufu rwaitsivanisa.
But all in the great economy of God, there was back in His mind the real object coming, which would be them were shadows of the real object that was to come.
Asi zvose muhupfumi hukuru hwaMwari, kwaivepo seri kwepfungwa dzavo, chinhu chaicho chakanga chiri kuuya, chaizenge chiri icho chacho. Izvozvo zvakanga zviri mumvuri wechinhu chemazviro kwazvo chakanga chiri kuzouya.
And the real object was to come was His only begotten Son. All the lambs that died was only a shadow.
Zvino chinhu chacho chaicho chakanga chiri kuzouya, akanga ari mwanakomana wake akaberekwa ari oga. Makwayana ose akafa aingova mumvuri.
And a shadow is only the negative side of an object, and they only spoke of Calvary coming.
Zvino mumvuri inongori mufananidzo wechinhu chacho. Zvino zvaingotaura nezvekarivhari yakanga iri kuuya.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles to the book of Hebrews. and pick up here what Paul, the great apostle, speaking, trying to separate these things for us. In the 10th chapter of the book of Hebrews, we read this.
Zino kuitira mfananidzo weizvi, ngatizarurei mumabhaibheri edu kubhuku ravaHebheru, tigononga pano apa izvo Pauro muapostora mukuru achitaura achiedza kutipatsanurira zvinhu izvi. Muchitsauko 10 chebhuku ravaHebheru tinorava izvi.
And I just love the word. Amen. The word is the truth.
Amen.
And I like to read it before my congregation because I know that in the judgment I'll stand with them. Amen. Now I've got to give an account.
Zino ini ndinongoda shoko. Shoko ichokwadi. Uye ndinofarira kuriverenga pamberi peungano yangu. Nokuti ndinoziva kuti pakutongwa ndichamira navo. Uye ndinofanira kupindurira.
So if I bring it from the Word, then I'll not be guilty because it's the Word and God's responsible for His Word.
Saka kana ndikazviunza kubva mushoko, ipapo ndinenge ndisina mhosva, nokuti iro ishoko, zvino Mwari ndivo vanoona nezveshoko ravo.
We see so much today of evangelists and so forth, building up around personalities. Oh, it's a disgraceful thing.
Ndinoona zvakawanda nhasi, zvevaevhangeri nezvevamwe vakadaro, vachizviumbidzira pavanhu. Oh, chinhu chinonyadzisa.
And we find out in going into churches. We go into church and you find a certain pastor. He's got some little peculiar act about him, some little emotion. If you don't notice, the entire congregation will take that spirit.
Uye tinoona kuti mukuenda mumakereke, tikaenda mukereke, zvino unowana mumwe mfudzi ane kame kamaitiro kakatsaurwa paari, tumwe tumanyawi, kana ukasacherechedza, ungano yose inotora mweya iwoyo.
If he's just a little emotional or jerks his head or some little odd thing, well, the whole church will take on to that.
Kana angori netumanyawi, kana kuzunguza musoro wake, kana kamwe kanhu kaduku kasinganzwisisike, saka kereke yose inozoitawo saizvozvo.
And we've got today in our modern churches the word, it's sensations and little things like that, and it's got such a confusion.
Uye tine nhasi mumakereke edu echimanje manje, pokuti ndezvemanyawi nezvimwe zvinhu zviduku saizvozvo, zvino zvine kuvhiringika kwakawanda.
But oh, my beloved brethren, if there ever was a time that we ought to be on the Word, it's today.
Asi, oh, hama dzangu dzinodikanwa. Kana paka mbowane nguwa iyo patinofanira kunge tiri pashoko, ndi nhasi.
You see, I would hate to stand at the judgment and know that I had some little fickle something of a little peculiar revelation and misled people.
Munoona, handifarire kumira pakutongwa ndichiziva kuti ndaive nekamwe kanhu kaduku kakangodaro-daro kekachizaruro kaduku kakangotisiyanei ndokutsautsa vanhu.
I don't want them to have my spirit on my action, but I want them to have God's spirit by God's word that produces truth.
Handidi kuti vave nemweya wangu kana maitiro angu, asi ndinoda kuti vave nemweya waMwari kubudikidza neshoko raMwari rinobuditsa chokwadi.
So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word. Now we realize that the law existed for many years, but the law could never take away sin.
Saka pachiitiko chikuru ichi manheru ano, ndinoda kuverenga kubva mushoko raMwari rezienda nakuenda. Zvino tinocherechedza kuti murawo wakavapo kwemakore akawanda, asi murawo haumbokwanise kubvisa chivi.
As I have said in the past, it was just a jailhouse. It was the great detective that told you what you had done but had no remedy to deliver you.
Sokureva kwandakamboita kumashure, waingova imba yeJerry. Wakanga uri mutikitiva mukuru akakuudza zvawakanga waita, asi usina muchidzo unogona kukudzikinura.
It put you in the pawn shop, but there was no redeemer to take you out with it. It only prisoned you to let you know that you was a sinner. But now notice in Hebrews the 10th chapter as we read.
Wakakuisa muchitoro chemukambo, asi pakanga pasina mudzikinuri kuti akubudise kunze naiwo. Unongokuisa mutorongo kukuita kuti uzive kuti uri mutadzi. Asi zvino cherechedzai muna vaHebheru chitsauko 10 patiri kuverenga.
For the law having a shadow of good things to come and not the very image, remember it was a shadow of an image to come.
Nokuti murao zvauri mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya, usati uri mufananidzo chaiwo. Rangarirai, waive mumvuri wemufananidzo wakanga uri kuzouya.
A shadow only introduces that there is a image making the shadow. A shadow of the things to come and not the very image.
Mumvuri unongofano zivisa kuti pane chinhu chiri kuita mumvuri wacho. Mumvuri wezvinhu zviri kuuya, uye usiri mufananidzo chaiwo.
Notice all the things, the very image of the things can never with those sacrifices which were offered continually make the comer unto perfect.
Cherechedzai, wezvinhu mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo hazvingatongogoni naizvozvo zvibayiro zvaipirisa nguva dzose kusvitsa uyo anouya pakukwaniswa.
Now, God in the beginning required perfection.
Amen.
Jesus, when he came to earth, said, "Be ye perfect, like God in heaven is perfect."
Zvino, Mwari pakutanga aida zvakakwana. Jesu paakauya panyika, akati, "Ivai vakakwana, zvaMwari vari kudenga vakakwana."
And the law, having a shadow of things to come, could
Amen.
Never make the worshiper perfect. You get the picture?
Zvino murao, waive nemumvuri wezvinhu zvakanga zviri kuzouya, hawaikwanisa kuita kuti munamati ange akakwana. Maubata mufananidzo.
Now, let's go on again so you'll be sure not to miss it. God requires perfect holiness.
Amen.
No one can stand in his image with one little speck of sin. Jesus witnessed the same and said, "Be perfect just like God in heaven is perfect."
Zvino, handei kwazviri zvakare, kuitira kuti muwe nechokwadi chekusazozvipotsa. Mwari vanoda utsvene hwakakwana. Hapana anokwanisa kumira muchimiro chake aine kadzvanga kaduku kechivi. Jesu akapupurira zvimwe chete uye akati, "Ivai vakakwana, sezvakaita Mwari vari kudenga vakakwana."
And The Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect. Then the law could not perfect anything. It was only a pointer.
Zino Bible rakataura kuti murawa waimbofa wakagona nezvibairo zvao wakaita kuti uyo anouya anga akakwana. Saka murawa hauna chinhu chawaigona kukwanisa. Waingova bedzi chinongedzo.
These sacrifices made every year could never make the worshiper perfect. So therefore no one under the law or keeping of laws or under the shadows could be perfect.
Zvibairo izvi zvaiitwa gore negore hazvaigona kuita kuti munamati ange akakwana. Saka nokudaro hapana aive pasi pemurao kana kuchengeta mirao kana pasi pemimvuri aigona kunge akakwana.
For second verse, then would they not have ceased to be offered?
Nokuti ndima 2 dai zvakanga zvakadaro zvinga dai zvisina kupera kubairwa here.
If there is anything that I can do to make myself perfect in the presence of God, then Christ did not have to die for me.
Zvino kana paine chimwe chinhu chandinogona kuita kuti ndizviite kuti ndinge ndakakwana pachangu muupo hwaMwari, zvino Kristu haana kusungirwa kunge akandifira.
If there's one thing that you can do that would merit anything in the presence of God, then Christ died in vain.
Kana paine chinhu chimwe chete chaunogona kuita chinokuwanisa chimwe chinhu muupo hwaMwari, ipapo Kristu anenge akafira mahara.
No law keeping, no legalistic ideas of yours, none of your own holiness.
Hapana kuchengeta murao. Hapana pfungwa dzako dzezivo yezviri pamutemo. Hapana kana utsvene hwako pachako.
No things that you could quit doing, quit lying, quit stealing, quit smoking tobacco, quit going to the picture shows. Still you are lost. Nothing can do it.
Hapana zvinhu izvo zvaunorega kuita, kurega kunyepa, kurega kuba, kurega kuputa fodya, kurega kuenda kumabaiskopo. Uchakangorasika zvakadaro. Hapana chinogona kuzviita.
Joining churches, rituals, ceremonies, baptisms, orders of the church, reading of creeds, saying of prayers, all those things would count nothing. You are lost.
Kujoina machechi, zvitevedzwa zvetsika, mitambo, zverubhabhatidzo, urongwa hwechechi, kuverenga zvitendwa, kutaura minamato, zvinhu zvose izvozvo zvinova mahara. Wakarasika.
Not one thing can you do in yourself, for you are a sinner under condemnation.
Hapana kana chinhu chimwe chete chaunogona kuita pachako, nokuti uri mutadzi, uri pasi pekupomerwa.
And there's not no way within yourself or any creed or anything that you could do or think of yourself that could merit one thing in the presence
Amen.
Of God.
Amen.
Because you are a sinner to start with.
Uye hapana kana nzira zvayo iri mauri, kana chitendwa hacho, kana chimwe chinhu chaunogona kuita, kana kufunga nezvacho pachako, chingakodzere kuti chiwane chinhu chimwe chete muupo hwaMwari. Nokuti uri mutadzi kubvira pakutanga.
And the Bible declares that we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And God could not take one man to die for the other, because one is just as guilty as the other.
Bhaibheri rinonyatsotaura kuti tose takabarirwa muchivi, tikaumbwa mukusarurama, ndokuuya munyika tichitaura nhema. Zvino Mwari haikwanisa kutora mumwe munhu kuti afire mumwe, nokuti mumwe anongoriwo nemhosva semumwe.
In the presence of God, the archbishop born in this world was as guilty as the lowest barfly in the city.
Amen.
One cannot atone for the other.
Muhupo waMwari, Archbishop akabarwa munyika ino, aiva nemhosva sezvinongovawo akaderera chigona mbava chiri muguta. Mumwe haikwanisa kureverera mumwe.
Therefore he took an innocent life of an animal, a little lamb. And under the Old Testament, the law was when a man sinned, he brought the lamb to the altar.
Naizvozvo akatora upenyu husina mhaka hwemhuka, gwayana duku. Zvino pasi petestamende yekare, murayo waiva kuti kana munhu atadza, aiunza gwayana kuaritari.
Say, if he transgressed any of the commandments, he brought the lamb, and he laid it on the altar. He laid his hands up on the lamb, and he confessed his sins that he was wrong, and know that he was guilty.
Toti kana darika mumwe mirao, aiunza gwayana, uye oriradzika paaritari. Aiisa maoko ake pagwayana, zvino obva areurura zvivi zvake. Kuti akakanganisa, uye aiziva kuti akanga aine mhosva.
And was the law required death, and he brought the lamb in his stead, and when the throat of the little animal was cut, and it began to kick its little feet and bleeding.
Zve, uye zvakanga murawo waida rufu. Zvino aiunza gwayana panzvimbo yake. Zvino apo iye huro yekamhuka kaduku ako yaichekwa. Zvino kobva katanga kukava-kava makumbo ako maduku kachichema.
If you ever seen a lamb slaughtered, what a pitiful cry.
Kana ukamboona gwayana richiurayiwa, kuchema kunosuwisa zvakadini.
The poor little fellow trying to bleat, and his little jugular veins cut, and as he kicks and quivers, and as he straightens out, then quivers again, and bleats, and the blood gushes. It bathes his little wool and the worshipper's hands.
Kamuchinda kaduku, kachiedza kuchema, zvino tsinga yayo huru yemuhuro inenge yachekwa. Zvino painenge ichikava nokugwina, uye painotwasanuka, zvino yobvunda zvakare nokuchema, zvino ropa rinojudja, rinogeza makushe aro maduku pamwe nemaoko emunamati.
And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing, whatever his guilt was, or even evil thinking, whatever it was, in the least shadow, he was guilty. Because it was his nature.
Zvino apo munamati achicherechedza, nokuda kwekuita upombwe, nokuda kwekunyepa, kuba, chero izvo zvaive mhosva yake, kana kunyange kufunga zvakaipa, chero zvazvaive zviri mumumvuri mudukusa, aive nemhosva, nokuti ndiwo waive hunhu wake.
He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature he was guilty. And he had to recognize that this innocent little lamb died in his place. And he felt sorry for the little thing.
Iye aive munhu ane mhosva, kwete pamwe nokuda, asine masikirwe, aive nemhosva. Zvino iye aitofanira kucherechedza kuti gwayana duku iri risina mhaka rafa panzvimbo yake. Zvino ainzwira urombo kanhu kaduku aka.
But the man, as soon as the lamb finally died, with the blood of the lamb upon his hands, he walked from the building with the same desire in his heart that he had at the beginning.
Asi munhu pakarepo, mushure mokunge gwayana richangofa, aine ropa regwayana riri pamaoko ake, aifamba achibuda muchivakwa, aine chishuo chimwe chete mumoyo make, chaagara ainacho kubvira pakutanga.
Why? Because the life that was in the little lamb, life lays in the blood. Your life is in your blood. We know that.
Sei, nokuti upenyu hwakanga huri mukagwayana, upenyu hunogara muropa, upenyu hwako huri muropa rako. Tinozviziva izvozvo.
And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore, when its little corpuscles were broken and the life went out of the animal, it could not come back to the worshiper because the worshiper was a human being.
Zvino upenyu hwaive muropa regwayana hwaive upenyu hwemhuka. Zvino pakapamurwa zvizenga zveropa rako zviduku uye upenyu hwakabuda kubva mumhuka. Hawaikwanisa kudzoka kumunamati, nokuti munamati akanga ari munhu.
The blood made a covering, but it could not perfectly atone. For the man left the building with the same desire to sin as he had in the first place.
Ropa rakagadzira chifukidzo, asi haraikwanisa kuyananisa zvakakwana, nokuti munhu aibuda muchivakwa aine chishuo chimwe chete chokuita chivi sechaaive nacho pakutanga.
But doing this, he was looking forward to a time when there would be a perfect lamb come. And he did it on the burnt offering because it was the only way he knew about.
Asi kuita izvi, akanga achitarisisa nguva iyo apo pakwaizova negwayana rakakwana raizouya. Zvino aizviita pachipiriso chaipiswa nokuti ndiyo nzira yoga yaaiziva nezvayo.
So you see, when the blood was pouring and the life went from the animal, it could not come back to the man. For one was animal, one was man. An innocent animal to a guilty man.
Saka munoona, paya ropa parainge richijuja, zvino upenyu hwaibuda mumhuka hawaikwanisa kudzoka kumunhu, nokuti imwe yaive mhuka, mumwe aive munhu, mhuka isina mhaka kumunhu ane mhosva.
But oh, one day, some 2,000 years ago, the Lamb of God was born down in a little manger in Bethlehem and was led like a sheep to its slaughter.
Asi o rimwe zuva, zvimwe zviuru zviviri zvemakore akapfuura, gwayana ramwari rakaberekwa zasi muchidyiro chiduku muBeterehema, uye ndokutungamirwa segwai pakundourayiwa kwaro.
Some 1900 years ago this afternoon at 3 o'clock, he died, the spotless, blemish Lamb of God hung on Calvary's cross and died for every sinner.
Mamwe makore chiuru nemazana mapfumbamwe akapfuura, masikati ano pana 3 o'clock akafa. Zvino gwayana ramwari risina gwapa risina mhosva rakarembera pamuchinji kwa Karuvhari ndokufira mutadzi wese.
Now, when the worshiper
comes to this Lamb by faith. And this is a different type of Lamb.
Amen.
It's not a Lamb like the other.
Zino, paya munamati panouya kugwayana iri nokutenda. Zino iri, imwe mhando yakasiyana yegwayana. Harisi gwayana serimwe riya.
No man can come to this Lamb except God draws him first. You see God's sovereignty? Oh, I hope this soaks way down deep now.
Hakuna munhu anokwanisa kuuya kugwayana iri kunze kwekunge Mwari vamukweva kutanga. Munoona here kuzvitonga kuzere kwaMwari? Oh, ndinotarisira kuti izi zvisini nezasi pakadzika zvino.
Look, God knowed he had sheep in this world. He knowed he was going to have people to be saved. And his love looked down and seen those who would be saved. Therefore, by foreknowledge, he predestinated a church to meet him at her without spot or wrinkle.
Amen.
Tarirai, Mwari vaiziva kuti vakanga vaine makwai munyika muno. Vaiziva kuti vaizovane vanhu vaizoponeswa. Zvino rudo rwavo rwakatarisa pasi. Zvino ndokuona ava vaizoponeswa. Nokudaro, nokufano ziva, vakafano temera kereke. Inozosangana naye miri ikoko, isina gwapa kana kuunyana.
And if God required a church without spot or wrinkle, he had to have something to make it that way. He could not require it. His justice, his judgments could not let him ask such a thing if there wasn't a way to make it.
Zvino kana Mwari aida kereke isina gwapa kana kuunyana, aifanirwa kuve nechimwe chinhu chaizoiita kuti ive yakadaro. Haigona kuzvida. Kutonga kwake kune nduramo. Mitongo yake hayaizomurega achikumbira chinhu chakadaro kana pasina nzira yokuchiita.
And man cannot do it in himself.
Amen.
He's a total failure. God let him see that through the law, through the judges, and through all the Old Testament. He sent the prophets, he sent the righteous man, and they found out that every one failed.
Zvino munhu haikwanisa kuzviita nemari pachake. Mukundiki zvachose. Mwari akamutendera kuti azvione izvozvo kubudikidza nemurao, kubudikidza nemuvatongi, kubudikidza nemutestamende yekare yose. Akatuma vaprofita, akatuma varume vakarurama. Zvino vakaona kuti mumwe nemumwe wavo akakundika.
So God, by his sovereign grace, sent from the portals of glory his only begotten Son.
Amen.
To take our place.
Saka Mwari, kubudikidza nenyasha dzavo dzinozvitonga pachadzo, akatuma kubva munzvimbo dzemukubwinya mwanakomana wake akaberekwa ari oga kutora nzvimbo yedu.
Remember, if he had said for the Pope of Rome to take it, he could not have done it.
Amen.
If he had said for the Archbishop of Canterbury to do it, he could not have done it.
Rangarirai, dai vainge vakati Papa veRoma aitore. Hai gona kunge akazviita. Dai vakataura kuti Archbishop weCanterbury azviite. Hai gona kunge akazviita.
Amen.
If he would have called on the most holy reverend father or bishop of the world, he could not have done it. He had been just as far rejected as Judas Iscariot was.
Amen.
Dai vainge vakadana baba mushumiri vatsvene tsvene kana mubhishopu wepasi rose, haikwanisa kuzviita. Angadai akagorambwa achiri kure seizvo zvakaitwa Judas Iscariot.
He could not do it because he was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies and needed atonement for himself.
Amen.
Hai kwanisa kuzviita nokuti akaberekwa muchivi akaumbwa mukusarurama nokuuya munyika achireva nhema uye aitoda iyananiso yake wopa chake.
Hallelujah. But there came one from the portals of glory. None other, not a man, not a good man, neither a Jew nor a Gentile. He was nothing less than Almighty God hid in human flesh.
Hallelujah! Asi pakauya mumwe kubva munzvimbo dzomukubwinya. Asiri mumwe, kwete munhu, kwete munhu akanaka, kwete muJudha kana wemarudzi, aisava chimwe chinhu chisiri Mwari samasimba akavanzwa munyama yemunhu.
He came himself to offer his own blood. For it did not come to sex. Sex had nothing to do with it.
Akauya omene kuzopirisa ropa rake omene. Nokuti harina kuuya kubudikiza nokusangana kwemurume nemukadzi. Zvepabonde zvaiva zvisinei nechokuita nazvo.
But he overshadowed a virgin and brought forth from a blood cell that he created himself.
Amen.
The innocent one.
Asi akafungatira mandara. Zvino ndokuunza kubva muchizenga cheropa chaakanga asika omene uyo asina mhosva.
Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the merits of our own acts. It hinges upon the positive,
amen,
sovereign grace of Almighty God who has chosen,
amen,
us.
Zvino ruponeso rwangu rwakomaneru ano haruzembere pane mubairo wakakodzerana nemabasa edu pachedu. Runozembera panyasha dzinozvitonga dzinorevesa dzaMwari samasimba uyo vakatisarudza maari.
Certainly I could never be perfect, nor you could never be perfect, and we don't claim to be perfect. But we have this one consolation that our faith rests in a perfect sacrifice that's already been received.
Zvino kwazvo, handaimbofa ndakave ndakakwana, kana iwe hawaigona kuve wakakwana, uye hatikambire kuti takakwana. Asi tine nyaradzo imwe iyi, yokuti kutenda kwedu kwaka zembera pane chibairo chakakwana chakatogamuchirwa kare.
Then how do we know that we get that? When the worshiper puts his hands by faith upon the body of the Lord Jesus and feels the tear of sin and the mock of spit in his own face.
Saka tinoziva sei kuti tinochiwana. Kana munamati achinge aisa maoko ake nekutenda pamutumbi waIshe Jesu, zvino onzwa kutyisa kwechivi nemate yekusekwa pachiso chake.
Feels the groanings of Gethsemane, the agonies of Calvary, and knows that he's guilty and confesses his sins correctly.
Nokunzwa kugomera kwemuGetsemani marwadzo epaKarivhari, uye oziva kuti ane mhosva, zvino oreurura zvivi zvake nemazvo.
Oh, blessed Lord, I am guilty, and I have no other way but you to help me. And by faith, your bidding, the Holy Spirit has come and bids me come, and I now by faith accept Jesus as my personal Savior.
Oh, Ishe akaropafadzwa. Ndine mhosva, uye handina imwe nzira asi kuti imi mundibatsire. Uye nokutenda, muri kudana Mweya Mutsvene auya, uye anondidana kuti ndiuye. uye ini zvino nokutenda ndinogamuchira Jesu semponesi wangu pachangu.
That life that come from him on Calvary, called the Holy Ghost, which was hid in the blood cell of the Lord Jesus, returns to the worshiper and baptizes him with the Holy Ghost into the body of Christ.
Amen.
And he's already judged.
Amen. Amen.
You don't have to worry about judgment.
Upenyu huya wakabva maari pakaruvari unonzi mweya mutsvene uho wakanga wakavanzwa muchizenga cheropa chaishe Jesu unodzoka kumunamati uye womubhabhatidza nemweya mutsvene kumupinza mumutumi vaKristu. Zvino iye akatotongwa nechekare haufanirwe kunetseka pamusoro pekutongwa.
As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents his body.
Amen.
And now that body has already been judged. God can't justly judge it again, for it's already judged.
Amen.
God struck the judgments of death upon that body.
Handiri kutendeuka ndichitarisa muchinji kwamuduku uyo. Ndinocherecheza kuti iwo unomiririra mutumbi wake. Uye zvino mutumbi uyo wakatotongwa kare. Mwari hakwanise mukururama kuti autonge zvakare. Nokuti wakatotongwa kare. Mwari vakarova mitongo yerufu pamutumbi iwoyo.
And as long as I can find the way to get hid in that body,
amen.
His judgment was struck for me and for you. We are free.
Uye, chero bedzi, nikango gona kuwana nzira yokuti ndivanzwe mumutumbi iwoyo. Kutongwa kwake, kwaka rover wa ini, pamwe newe, taka sununguka.
Amen.
Romans 8:1 said, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit.
Varoma 8:1 yakati, naizvozvo hakuchina kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu, vasingafambe vari munyama, asi vari mumweya.
There you are. No condemnation. I don't care what comes or what goes. You are hid beneath the blood.
Hezo kaizo, hapachi sina kupomerwa, handina basa kuti chichi nouya kana chichi noenda. Wakavanzwa pasi peropa.
Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by one spirit. How does the Spirit come? Through the sacrifice. Where did the Spirit lay? Within the blood. Why couldn't the animal come back? It was an animal.
Zvakare, tinopinda sei mumutumbi uyu? Vakorinde vokutanga 12:13 inotaura kuti nemweya mumwe chete. Komweya unouya sei? Kubudikidza nemuchibairo. Komweya wakanga uri papi? Mukati meropa. Nemhaka yei muka yaisagona kudzoka. Yaive muka.
The animal spirit could not come to the human spirit and do anything to it, because the human spirit was a higher line of life than the animal. But no other man's spirit could come back. If you got the spirit of some ancestor, it's spiritualism.
Mweya wemhuka haikwanisa kuuya kumweya wemunhu kuti ugoita chimwe chinhu pauri, nokuti mweya wemunhu waive chiyero chepamusoro cheupenyu pane mhuka. Asi hapana mumwe mweya wemunhu waikwanisa kudzokazve. Kana uine mweya wevamwe tateguru ndeze mudzimu.
But God himself came, that his own spirit, which is the highest line of spirit there is, can come back by the form of the baptism of the Holy Spirit to the worshiper through the blood of Christ and take him into the body.
Amen.
He's safe.
Asi Mwari pachake akauya kuti mweya wake omene unova iwo chiyero chepamusoro-soro chemweya uripo unokwanisa kudzoka uri muchimiro cherubhabhatizo rwemweya mutsvene kumunamati kuburikidza nemuropa raKristu zvino womutora uchimuisa mumutumbi akachengeteka.
Watch! The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats cannot work. Neither could it atone. Watch.
Tarirai, ropa renzombe nembudzi haraishanda. Tichiona kuti rakanga risina simba. Zvino, ngatitange kuverenga sepandima 12. Zvakanaka. Ropa renzombe nembudzi haraishanda uye kana kuyananisira. Tarirai.
But this man, what man? The bishop? No, the pope? No.
Asi murume uyu. Murume upi? Mubishopu? Kwete, papa. Kwete.
But this man, after he offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God.
Amen.
From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.
Asi murume uyu, mushure iye, abaira chibairo, kamwe cheche, pamusoro pechivi, nokusinga peri. Aka gara pasi parudyi rwaMwari kubva zvino achimirira kusvikira vavengi vake vaitwa chitsiko chetsoka dzake.
Are you ready? Are you ready for the word? Listen to this. Then I want you to let it sink down. Listen closely.
Magadzirira here? Magadzirira here kushoko? Tererai kune izvi. Ipapo ndinoda kuti murege zvichinyura pasi. Nyatso tereresai.
For by one offering, not year by year, not revival after revival, not meeting after meeting, not day after day, but by one offering, he has perfected. They have, he has.
No kuti nechibairo chimwe chete. Kwete gore ne gore, kwete rumutsiriro pamusoro perumwe rumutsiriro, kwete musangano pamusoro perumwe musangano, kwete zuwa ne zuwa, asine chibairo chimwe chete, aka KWRNESA, wakadaro, akadaro.
By one offering he has perfected, that's God's requirement, forever. Then that are sanctified.
Nechibairo chimwe chete akakwanisa ndizvo zvinodiwa naMwari nokusinga peri avo vanoitwa vatsvene.
There you are. That's the answer to the death of Christ. That's the answer to Calvary. He absolutely, with his own blood, purchased our sins and perfected forever his believers.
Ezo kaizo, ndiyo minduro kurufu rwaKristu. Ndiyo minduro kuKarivari. Iye, zviro kwazo, neropa rake, omene, akatenga zvivi zvedu, nokukwanisa nokusingaperi, vatendi vake.
Therefore, in Christ, we stand blameless, perfected in the presence of God Almighty.
Amen.
Na izvozvo muna Kristu tinomira tisina mhaka takakwaniswa muhupo hwaMwari samasimba.
We are underprivileged people with our own doctrines. We are being taught that we have to get up to a certain place. We have to do a certain thing. No, my brother, it's nothing you've done, it's what God did for you.
Tiri vanhu vari pasi pekodzero dzedu. Ne dzidziso dzedu, tose takadzidziswa kuti tinofanira kusimuka, toenda kune imwe nzvimbo, tinofanira kuita chimwe chinhu. Kwete hama yangu, azine ine zawakaita, ne izo zawakaitirwa na Mwari.
We are now, if we are justified by faith, we are perfected forever in the presence of God.
Tiri iye zino, kana takaruramiswa nokutenda, takakwaniswa nokusingaperi muupo wa Mwari.
Then Jesus said, be ye therefore perfect, then it was perfected forever. God, through the death of Christ 1900 years ago today, perfected the believer that he foresaw before the foundation of the world forever.
Zino Jesu akati, naizozo muwe wakakwana, ipapo zakakwaniswa nokusingaperi, Mwari kubudikidza nerufu rwa Kristu, chiuru nemazana mapfumbamwe makore akapfuura nasi. Akakwanisa mutendi, uyo akafanoona nyika isati yavambwa nokusingaperi.
And those who he has called, he has justified. Those who he foreknew, he has called. Those who he has called, he has justified. Those who he has justified, he has already glorified. He has perfected his believers.
Zino avo vakadana, akavaruramisa. Avo vakafanoziva, akavadana. Avo vakadana, akavaruramisa. Avo vakaruramisa, akatova bwinyisa kare. Akatokwanisa vatendi vake.
Now, watch, let's go back now to the first verse. The law having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, can never with those sacrifices which were offered year by year continually make the comer unto perfect.
Zino tarirai, ngati dzokerei kundima 1. Murao zaune mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya. Usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo. Haungatongo goni nezvipiriso zvavanoramba vachibayirwa gore rimwe nerimwe. Zviite kuti anouya wacho akwaniswe.
What's perfect is what we're talking about. For then they should not have ceased to be offered, because that the worshiper once purged would have no more conscience of sin.
Tarirai, kukwana, ndizo zvatiri kutaura nezvazvo. Nokuti dai zvakanga zvakadaro, zvino hazvingadai zvisina kupera kubayirwa here. Nokuti munamati, kana akanga anaswa kamwe chete, angadai asina kuzoyeudzwa chivi.
What do you mean? The word conscience there in right interpretation is desire. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ and says, oh Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you.
Munorevei, shoko rokuti kuzoyeudzwa apo. Zvino chaiwo dudziro ndekuti chishuwo. Zvino kana munhu akauya munamati nemazvo pamberi paKristu, achiona kutambudzika kwake, zvino iye ozvipira kuna Kristu, zvinoti, oh, Ishe Mwari, hamuna chiri mandiri chinogona kuyananisa. Asi muna zvose, ndiri kutovimba nemi.
Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. Forever desire of sin has been taken from you.
Ipapo mweya mutsvene, iwoyo unouya mumoyo wemunhu, nyaya yacho yechivi inobva yagadziriswa nokusingaperi, nokuti chishuwo chose chechivi chabviswa mauri.
For if the law could have done that, then sacrifices would not have ceased. But being that it could not do it, Christ had to die to make us perfect.
Nokuti dai murayo wainge wakakwanisa kuita izvozvo, zvibayiro zvainge zvisina kunge zvakarega kumira. Asi nokuda kwekuti zvakanga zvisingakwanise kuzviita, Kristu aitofanirwa kufa kutiita kuti tinge takakwana.
Friends, there is so many things that we could say tonight about the perfection. We are always trying to gouge the eyes out of somebody else to make ourselves just a little holier than they are.
Shamwari, pane zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kutaura manheru ano pamusoro pekukwaniswa. tirikuedza nguva dzose kusotora ziso kubva mune mumwe munhu kuti tizviite isu pachedu vatsvene zvakadarika zvishoma zvavari.
But if we only looked at the picture, it's only God's grace that we are what we are.
Asi kana tikangotarira mufananidzo, dzinongori nyasha dzamwari kuti tiri zvatiri.
Here's some time ago, I learned a lesson a hard way. I was having a meeting down in Ohio, and I was staying out in the country because of the masses. I cannot stay in the city.
Pano pane imwe nguva yakapfuura muOhio, ndakadzidza chidzidzo nenzira yakaomarara. Ndaive nemusangano zasi muOhio, uye ndaigara kunze kumaruzevha, nokuda kwemhomho yevanhu, handaikwanisa kugara muguta.
We've been eating at a little dunkered restaurant, and such lovely little waitresses, decently dressed and clean as they could be, very ladylike, waited on us.
Tainge tichidyira paka restaurant kadiki kemadhangad, uye maweta madiki echidzimai akaisvonaka, akapfeka zvakadzikama, uye vakachena sokukwanisa kwavo kwese, semadzimai kwavo, vaitishumira.
It was a little spot of heaven to eat in such a place. Their kitchen was spick and span. And on Sunday they closed up. And they went to their church.
Kakanga kari kanzvimbo kadiki kedenga, kudyira panzvimbo yakadaro. Kitchen yavo yakanga yakachena kuti mbure tete. Zvino musi wesvondo, vaipfiga vobva vaenda kukereke kwavo.
I got a little hungry as go to preach Sunday afternoon, and I went over to an ordinary little, just a common little American restaurant. To get something to eat.
Ndakava nekanzara, ndakanga ndiri kuzoparidza svondo masikati. Zvino ndakaenda kune imwe duku yamazuva ose. Yaingori restaurant duku yemunhu wese muAmerica, kuti ndinowana chimwe chinhu chokudya.
And when I walked in the door, what did I hear but a slot machine going? And was standing there a man of my age, which perhaps was a married man, with his arm around a woman, playing a slot machine.
Zvino pandakapinda pamukova, zvino chii chandakanzwa, asi kuti waive mushina wekubheja uchishanda. Zvino pakanga pakamira mumwe murume wezera rangu, apo zvichida akanga ari murume akaroora, aine ruoko rwake rwakambundira mumwe mukadzi, achitamba muchina wekubheja.
Our very law, the protection of our righteousness, of our goods, was standing there violating a thing that he is supposed to be protecting because it's illegal to gamble in Ohio. Playing a slot machine.
Murawo wedu chaiwo, muchengetedzi wekururama kwedu, wezvinhu zvedu, akanga akamira ipapo achityora chinhu chaifanira kunge ari kuchengetedza. Nokuti hazvisi pamutemo kubheja muOhio, kutamba nemuchina wekubheja.
And I turned and looked towards the back of the building. There was a bunch of teenage boys in an old rock and roll records on the machine playing.
Zvino ndakatendeuka ndokutarisa ndakananga kumashure kwechivakwa. Pakanga paine boka revakomana vachangobva zera. Zvino rimwe rema record rock and roll rakanga riri pamuchina richirira.
A young lady of about 18 years old, very neatly in her anatomy as a woman, but she was standing there with her dress hanging low in the front.
Mumwe mudzimai wechidiki, angave nemakore gumi nemasere okuberekwa, mutumbi wake wakaumbika zvakanaka semudzimai, asi akanga akamira ipapo, dress rake rakarembera pasi, pano pamberi.
And one of those boys with his hands on the girl where they did not belong, and they were smoking and drinking. And I thought, oh God, how can you stand it?
Zino mumwe wevakomana ava aiva nemaoko ake pamusikana uyu, paisafanira kunge ari, uye vakanga vachiputa pamwe nokunwa. Zino ndakafunga, oh Mwari, mungarega sei zvakadai.
And I looked over to my right when I heard someone make out a big groan. And there sat an aged woman, probably 60 years or 70 years old. She had on those little old vulgar clothes, just about halfway up her limbs, and her poor old wrinkled flesh was just as flabby as it could be.
Zvino ndakatarisa nechekurudyi kwangu, pandakanzwa mumwe munhu achigomera zvikuru. Zvino ipapo pakanga pakagara mumwe mudzimai wechikuru, aiva nemakore anenge makumi matanhatu kana kuti makore makumi manomwe okuberekwa. Akanga akapfeka nguo dziya duku dzinonyadzisira, dzakakwirira kusvika panenge pakati pemakumbo ake. Zvino nyama dzake dzinonzwisa urombo dzakaunyana, dzainge dzakangorembera nokurembera kwese.
And she had on this sheer lip makeup and a great big purple thing on the side of her face painted.
Zvino akanga aine pano apa pendi yepamuromo, nechimwe chinhu chikuru chepepuru padivi rechiso chake akapendwa.
A little pair of shoes on sandals with purple toenails painted, purple fingernails painted, and her hair was cut real short and curled up and dyed blue. And I looked at her.
Akapfeka tushangu tuduku, masandari, nenzara dzekumakumbo dziri pepuru dzakapendwa, nzara dzeminwe dzepepuru dzakapendwa. Zvino bvudzi rake rakanga rakagerwa riri pfupi kwazvo, uye rakapenderwa mudenga, uye rakadhaiwa blue. Zvino ndakamutarisa.
And across the table sat two men drunk. One of them, it was summertime with a big old army overcoat on, with a gray scarf wrapped around his neck, and his whiskers all over his face, a belching and going on.
Zvino kune rimwe divi retafura, kwaive kwakagara varume vaviri, vakadhakwa, mumwe wavo, yaive nguva yezhizha. Aive akapfeka jasi guru rakare remauto, akamoneredza skavha pfumbu muhuro make, nendebvu dzakazara pachiso chake chose, achidzova nokungoenderera.
And they excused herself, the man did, from her, and started walking out like this to the restroom.
Zvino vakakumbira kumboti sudurukei, murume uyu akadaro, kubva pamudzimai. Zvino ndokutanga kufamba achibuda sezvizvi kuenda kuchimbuzi.
I stood there and I said, God, why don't you destroy the whole thing? Why don't you just sink it beneath the earth? I said, is my little Sarah and Rebecca going to have to grow up under such stuff as that?
Ndakamira ipapo, zvino ndakati, Mwari, koma dini kungoparadza chinhu chacho chose? Koma dini kungochinyudza pasi penyika? Ndikati, ko Sara wangu mudiki na Rebecca vari kuzofanirwa here kukura vari pasi pezvinhu zvakadaro?
I said, how can you, God, in your great holiness, ever stand to look at such a thing like that and not send an earthquake and sink it?
Ndikati, ko mungazvigona sei, Mwari, muutsvene hwenyu hukuru, kuti mumire makatarisa chinhu chakadaro, uye morega kutumira kudengenyeka kwenyika kozvinyudza?
As I was standing there condemning the woman, as I was, I stepped back behind the door. I felt the Spirit of God come to me. And I stepped behind the door and I seen like something whirling. And when it was in the vision, it was a whirl turning around and around.
Zvino pandainge ndakamira ipapo ndichipomera mudzimai, ndichidaro ndaenda kuseri kwemukova, ndakanzwa mweya waMwari uchiuya kwandiri, ndokubva ndaenda seri kwemukova. Zvino ndakaona kunge chimwe chinhu chaifamba chichitenderera. Zvino pachaidaro muchiratidzo, yakanga iri nyika, yakanga iri kutenderera nokutenderera.
And as I noticed, around the world was a scarlet streak around the world. And as I got to the world, I seen myself just a little boy doing things that I ought not to do.
Zvino pandakacherechedza, kwakapoteredza nyika, paiva nemuhwezva mutsvuku, wakapoteredza nyika. Zvino pandakasvika pane nyika, ndakazviona ndingori mukomana muduku ndichiita zvinhu zvandainge ndisingafanirwe kuita.
Maybe not like that, but it was sin. And every time I did anything, I seen that great black shadow go towards heaven, which God would have killed me at that minute.
Pamwe kwete saizozo, asi chakanga chiri chivi. Zvino nguva dzose pandaiita chero chinhu, ndaiona mumvuri uya mukuru mutema uchienda wakananga kudenga, zvokuti Mwari vaigona kunge vakandiuraya panguva iyoyo.
Then I seen standing between me and God stood that perfect sacrifice. I seen him standing there with the thorns on his head and the spit hanging on his face.
Zvino ndakaona pakamira pakati pangu naMwari pamire chibairo chiya chakakwana. Ndakamuona akamira ipapo aine minzwa mumusoro wake. Nemate akarembera pachiso chake.
And every time my sins would start towards God, he'd reach out and catch it. Like the bumper on the car, he was protecting me from death.
Zvino nguva dzose zvivi zvangu pazvaitanga kuenda kuna Mwari, aitambanudza ruoko rwake ochibata, sezvakaita bamba remotikari, aindichengetedza kubva kurufu.
And every time I do anything wrong, God would have killed me. Certainly His holiness requires it. His law requires it.
Uye nguva yose pandaiita chero chipi hacho chakaipa, Mwari angadai akandiuraya. Zvirokwazvo, utsvene hwake hunozvida izvozvo. Murayiro wake unozvida izvozvo.
And every time I do anything or you do anything, the blood of Jesus Christ acts like a bumper. And I've seen that scarlet streak meant that then that the blood still holds the earth.
Zvino nguva yose pandaiita chero chinhu, kana iwe paunoita chero chinhu, ropa raJesu Kristo rinoita sebamba. Zvino ndakaona muweza uya mutsuku kuti waireva izvozvo. Zvino kuti ropa richakabata nyika.
And as I stood looking, I got a little closer to him as I noticed him. Now I could hear him say, Father, forgive him. He doesn't know what he's doing.
Zvino pandainge ndakamira, ndakatarisa, ndokuswedera pedyo naye. Pandakamucherechedza, uye ndaigona kumunzwa achiti, Baba, muregerere iwo. Hazive zvaari kuita.
And I looked down and there laid a book. And there's a recording angel there and standing by his side. And every time I sinned, it was put out on the book and my name was on it.
Zvino ndakatarisa pasi, uye paive pakagadzikwa bhuku. Zvino pakanga paine ngirozi yainyora ipapo, yakamira padivi pake. Zvino nguva dzose pandaiita chivi, zvainyorwa pasi mubhuku. Uye zita rangu rakanga riri ipapo.
And I realized that someday that blood streak would be lifted and I'd have to stand in the presence of God with my sinful life. But I seen by His mercy He was holding off my judgment.
Zvino ndakacherechedza kuti nerimwe zuva ini muweza uya weropa uchazosimudzwa. Zvino ndinozofanirwa kumira muupo hwaMwari neupenyu hwangu uzere zvivi. Asi ndakaona netsitsi dzake akanga achimisa kutongwa kwangu.
I went to him humbly. I knelt on my knees and I said, Oh Jesus, thou Son of God, I am unworthy to come in your presence. But will you please forgive me for what I have done?
Ndakaenda kwaari ndakazvininipisa, ndakapfugama nemabvi angu zvino ndikati, Oh Jesu, iwe mwanakomana waMwari, handikodzeri kuuya muupo hwenyu, asi ndapota, hamungandiregererewo here pane zvandakaita.
He touched his side with his hand, took the old book and wrote pardon on it, throwed it back behind him, and my sins were gone.
Akabata padivi pake neruoko rwake, ndokutora bhuku rakare ndokunyora pariri waregererwa ndokurikandira kumashure kwake zvino zvivi zvangu zvakanga zvaenda.
Then he looked me stern in the face. He said, now I have forgiven you, but you want to condemn her. Then I seen what it meant.
Ipapo akanditarisa zvakaomarara kumeso akati, zvino ndakuregerera, asi unoda kupomera mudzimai. Ipapo ndakaona zvazvaireva.
As I come out of the vision, I walked over to her. I said, how do you do? She was drinking. She looked up at me and she said, oh, hello. I said, could I sit down? She said, I have company. I said, I don't mean it in that way, lady. I just want to speak to you a minute. She said, be seated.
Pandaka buda mchiratizo. Ndaka famba ndokuenda kwa aive. Ndikati makadini. Mudzimai akanga achinwa. Akatarisa mudenga kwandiri zvino ndokuti, oh, kaziwa. Ndikati, ndingagarawo here pasi? Iye ndokuti, ndine vandinawo. Ndikati, handizvireve nenzira iyoyo mudzimai. Ndiri kungoda kutaura nemi kweminiti. Akati, garai pasi.
And I said, lady, just a few minutes ago, standing there behind that door, I begin to tell her, as I begin to look, the tears begin to run down her cheeks.
Zvino ndakati, mudzimai, muma minutes mashoma apfuura, ndimire uko seri kwemukova uyu. Ndakatanga kumutaurira. Zvino pandakatanga kutarisa, misodzi yakatanga kumhanya ichidzika napamatama ake.
And she told me, I said, lady, you don't mean to do these things. Jesus died and the judgments of God is held off by his blood. You don't mean to do this.
Zvino akanditaurira, ndikati, mudzimai, haurevi kuita zvinhu izvozvi. Jesu akafa, zvino kutonga kwaMwari kwakamiswa neropa rake. Haurevi kuzviita.
And she said, no, sir. She said, my father was a deacon in church. I was raised in a Christian home. My husband and I were charter members and lived the Christian life.
Zino iye akati, kwete changamire. Akati, baba vangu vaive mudhikoni mukereke. Ndakakudzwa mumhuri yeChikristu. Murume wangu neni, taiva nhengo dzakatanga. Uye tichirarama upenyu hweChikristu.
She began to tell me after his death, she had two young girls and she went astray. And how the girls had left her, and she had thrown her life away, and she thought there was no more hope for her.
Akatanga kunditaurira, shure kwekufa kwemurume, aiva nevanasikana vaduku vaviri, zvino akatsauka pagwara, uye kuti vasikana vakamusiya sei, zvino akanga arasa upenyu hwake, saka akafunga kuti pakanga pachisina tariro zvachose kwaari.
And I said, God, be merciful. Those who he has foreknew, he has called.
Amen.
She said, are you Reverend Branham from that? I said, I am.
Asindakati mwari ivaine tsitsi. Ava vakafano ziva akavadana. Akati, dimi here mfundisi Branham wekuzasuko. Ndikati ndini.
She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you think there would be a chance for me?
Amen.
I said, Jesus has his arms stretched out waiting for you to come, lady.
Amen.
Akati ndinozvinyarira kunge ndakagara pano sezvizvi. Akati, munofunga kuti pangavawo here nemukana kwandiri. Ndikati, Jesu akatambanudza maoko ake akakumirira kuti uye mudzimai.
And the other people begin to take up. And I said, would you walk out here in this floor with me? She said, I will, sir.
Zvino vamwe vakatanga kudairira. Zvino ndakati, haungafamba here panzvimbo pano pamwe neni? Akati, ndichadaro changamire.
I took her by the hand. I said, you're about the age of my mother. Would you kneel there with me in the floor? And there in the floor we broke up that place that afternoon to an old-fashioned meeting.
Ndakamutora neruoko ndikati mune zera rinenge ramai vangu mungapfugamawo here neni pano pasi zvino pasi ipapo takashandura nzvimbo iyoyo masikati iwayo kuve musangano wemhando yechinyakare.
And God saved that woman by His grace. She dressed herself and come to the meeting, and as far as I know, living a Christian life tonight.
Uye Mwari vakaponesa mudzimai iyeye nenyasha dzavo. Akazvishongedza akauya kumusangano. Uye sokuziva kwangu ari kurarama upenyu hwechiKristu manheru ano.
Amen.
What is it? Oh, God requires perfection. He requires your repentance. He requires your loyalty to Him.
Chichocho. Oh, Mwari anoda zvakakwana. Anoda kutendeuka kwako. Anoda kutendeka kwako kwari.
But He's looking tonight, no matter how much you sin, how little or how much you are still a sinner and cannot get in no other way but by Jesus Christ, God's all-sufficient sacrifice, and in Him you are perfected forever.
Asi akatarisa manheru ano, hazvinei kuti wakatadza zvakadini, zviduku sei kana kuti zvakawanda sei, uchingori mutadzi, uye hakuna imwe nzira yaungapinda nayo, asi kubudikidza naJesu Kristu, chibairo chakakwana chaMwari, uye maari unokwaniswa nokusingaperi.
Think of it. It's not nothing you do. It's not new pages you turn. It's not a new life you start. It's a confession of your wrong in God's grace to you. That brings you to perfection, and you are perfected in Jesus Christ.
Pafunge ipapo. Handi izvo zvaunoita. Handi mapeji matsva aunozarura. Handi upenyu hutsva hwaunotanga. Kureurura kwekutadza kwako nenyasha dzaMwari kwauri. Izvozvo zvinokuunza pakukwaniswa. Zvino zvadaro wakwaniswa muna Jesu Kristu.
I trust tonight, friend of mine, while we are here at this great crucial moment now when decisions must be made, after hearing this story you might have never heard it before.
Ndinovimba manhero ano, shamwari yangu, apo tiri pano panguva yakakosha zvino, apo sarudzo dzinofanira kuitwa mushure mokunzwa nyaya iyi. Unogona kunge usina kumboinzwa kumashure.
But you can't go out one of those doors the same person you come in. You must go out better or worse.
Asi haukwanise kubuda nepamikova iyo uri munhu mumwe chete sepawapinda. Unofanira kubuda wava zviri nani kana kuti watowedzera kushata.
And while we bow our heads just a moment, I want you to think mightily about it. What about your soul tonight? Jesus Christ died for you.
Zvino apo patiri kukotamisa misoro yedu kwechinguvana, ndinoda kuti mufunge napakuru kwazvo pamusoro pazvo. Unoti kudini nemunhu wako wemukati manheru ano. Jesu Kristu akakufira.
You say, Brother Branham, when I can get quit smoking, when I can quit drinking, when I can straighten this thing up, I'll do it. Oh, it will never be done right. You'll never be able to do it.
Unoti hama Branham, pandinenge ndazogona kurega kuputa. Pandinenge ndazogona kurega kunwa, pandinenge ndazogona kugadzirisa chinhu ichi, ndichazviita. Oh, hazvimbofi zvakaitwa zvakanaka, haumbofi wakagona kuzviita.
Why don't you just come the way you are and by faith go to that stream, thy flowing wound supply, then redeeming love to be your theme and shall be till you die.
Ko wadini wango uya sezvauri, uye nokutenda, woenda kuhova iya, iyo maronda enyu ari kujuja akapa, ipapo rudo runodzikinura, ruchava dingindira rako, uye ruchange rwakadaro kusvikira wafa.
Why take a substitute? Why try to get in by your church? Why try to come in because you quit drinking or quit lying? Come by the way of perfection. For by one sacrifice He has perfected forever those that are sanctified.
Ko unotorerei chinotsiva. Unoedzerei kupinda uchishandisa kereke yako. Unoedzerei kupinda nokuti warega kunwa kana kuti warega kunyepa. Uya nenzira yekukwaniswa. Nokuti nechibairo chimwe chete akakwanisa nokusingaperi avo vakaitwa vatsvene.
How do I get sanctified? Confess your sins in the presence of the blood of Jesus, and the life that comes from that blood comes back to the worshiper and sanctifies him from the desires of the things of the world.
Ko ndinotsveneswa sei? Reurura zvivi zvako muhupo hweropa raJesu. Zvino upenyu hunobva muropa iroro hunodzoka kumunamati. Zvino homuchenesa kubva kuzvido zvezvinhu zvemunyika.
For by that all-sufficient sacrifice He has sanctified us one spirit. We are all baptized into one body.
Nokuti nechibairo chiya chakakwana akati chenesa mweya mumwe chete tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete.
Now there's no condemnation to them which are in Christ Jesus. To them that walk not after the flesh but the Spirit.
Zvino hapachisina kupomerwa kune avo vari muna Kristu Jesu, kune avo vasingafambe vari munyama asi mumweya.
If you're trying to walk by the Spirit and still lusting for the flesh, the sacrifice hasn't been sufficiently applied to you. But the worshiper once purged has no more desire of sin.
Kana uri kuedza kufamba nemweya uye uchiri kuchiva zvepanyama, chibairo hachisati chaiswa pauri zvakakwana. Asi munamati kana angocheneswa kamwe haachisina chishuo chechivi.
That was Calvary. It isn't a place to sell flowers or a little place to do this or that. It was a place where God and man were reconciled.
Ndizvo zvaive Calvary. Haisi nzvimbo yokutengesa maruva kana kamwe kanzvimbo kekuita izvi kana izvo. Yaiva nzvimbo apo Mwari nemunhu vakayananiswa.
It was a place where peace and perfect safety was brought to mankind. Can you go with me tonight, my sinner friend, to Calvary?
Ndiyo nzvimbo apo rugare nechengetedzo yakakwana zvakaunzwa kumunhu. Ungaendawo here neni manheru ano, shamwari yangu, mutadzi kuCalvary.
And by faith apply this blood to your own soul and let the Holy Ghost come and sanctify you by His great sacrifice.
Uye nokutenda toisa ropa iri kumunhu wako wemukati, uye torega mweya mutsvene auye okuchenesa nechibairo chake chikuru.
Amen.
Before we pray, would you raise your hand to God and say, be merciful to me, God. I now confess all my sins upon this Good Friday night, and I appreciate the great suffering that Christ did for me.
Tisati tanamata ungasimudza here ruoko rwako kuna Mwari uye woti ndinzwireiwo tsitsi Mwari. Zvino ndinoreurura zvivi zvangu zvose pausiku huno wechishanu chakanaka, uye ndinokoshesa kutambudzika kukuru uko Kristu akandiitira.
I now surrender my own will, my own motives and everything to follow you from this day henceforth. Will you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer? That's the decision of my heart.
Iye zvino ndinopira kuda kwangu, zvinangwa zvangu nezvimwe zvose, kuti ndikuteverei kubva zuva rino zvichienda mberi. Ungasimudzawo here ruoko rwako woti ndirangarireyo hama Branham munamato. Ndiyo sarudzo yemoyo wangu.
Is there any this great night, while we wait just a moment, over here on my right hand side? Surely there's one along there. Are you ashamed of your sins?
Pane haripo here usiku hukuru huno tichimirira kwechinguvana, nechekuno uku kudivi rekurudyi rwangu, Zviro kwazo kune mumwe chete necheuko. Uri kunyara here nezvivi zvako?
Are you ashamed of what you've done? The world tonight is looking for heroes. And it has heroes, physically speaking.
Uri kunyara here nezvawakaita? Nyika manheru ano iri kutsvaka mhare. Uye ine mhare tichirevera panyama.
One day yonder in Switzerland, when Switzerland was at stake, the little Swiss party had gathered out into the fields to defend their economy.
Rimwe zuva kare muSwitzerland, apo Switzerland yakanga yava panjodzi, kaboka kaduku kemaSwiss kakanga kaungana muminda kudzivirira upfumi hwavo.
The great oncoming army was too great for them. They were all trained, had big spears and shields. The Swiss could do nothing but give up. They were backed up against the mountain.
Hondo huru yakanga iri kuuya yakanga yakanyanyisa kuvakurira. Vose vainge vakadzidziswa vaine mapfumo makuru nenhoo. MaSwiss hapana chimwe chavaigona kuita kunze kwekukanda mapfumo pasi. Vakanga vamanikidzirwa pagomo.
Then there was a hero stepped out. Somebody had to die. And if they lost the battle, they had nothing but old sickle blades and rocks, sticks to fight with. When the oncoming army looked like a brick wall.
Ipapo pakava nemhare yakabudapo. Mumwe munhu aifanira kufa. Zvino kana vakakurirwa pahondo, hapana chavakanga vainacho kunze kwemajeko matsaru. Nematombo zvimiti zvokurwa nazo. Ipapo hondo yakanga iri kuuya yairatidzika semudhuri wezvidhina.
If they were taken, their lovely little wives would be ravished, their young girls would be ravished, their babies would be killed, their heads would be busted, their homes would be gone, everything would be lost.
Kuri kunzi vatapwa, madzimai avo maduku akanaka aibhinywa, vasikana vavo vaduku vaibhinywa. Vacheche vavo vaiurayiwa, misoro yavo yaiputsanyiwa, misha yavo yaitorwa, zvinhu zvose vairasikirwa nazvo.
Then there was a man whose name is too quickly forgotten, by the name of Arnold von Wicklard. He stepped out and said, "Man of Switzerland, this day I give my life for Switzerland."
Ipapo zvino pakanga paine mumwe murume ane zita rinokurumidza kukanganwikwa. Ane zita rokuti Arnold von Winkler. Akabuda kunze ndokuti varume vemuSwitzerland. Zuva rino ndinopira upenyu hwangu nokuda kweSwitzerland.
He said, "Just over the mountain yonder is a little white home. I've got a wife and three children waiting for me, but they'll never see me again. For this day I give my life for Switzerland."
Akati, "Seri kwegomo riri kure uko, kune musha muduku muchena. Ndine mudzimai nevana vatatu vakandimirira. Asi havachazondivoni zvekare, nokuti zuva rino ndinopira upenyu hwangu nokuda kweSwitzerland."
They said, "What will you do, Arnold von Winkler?" He said, "Follow me and do the best you can with what you have to do with."
Vakati, "Ko uchaitei, Arnold von Winkler?" Akati, "Nditeverei, moita zvamungagonesesa kuita nezvamunenge muchiita nazvo."
And he looked over the army until he found the thickest of the spears. Then he stuck up his hands in the air. He ran towards that big brick wall of spears and screaming, "Make way for liberty! Make way for liberty!"
Akatarisa nepamusoro pehondo. Kusvikira awana apo mapfumo akanga akawandisa. Zvino ndokubva asimudza maoko ake mudenga. Akamhanya akananga kumudhuri mukuru uya wezvidhina wemapfumo. Uye achidanidzira, "Zarurai nzira kurusununguko! Zarurai nzira kurusununguko!"
100 spears turned to catch his charge. He threw his arms out and grouped them into his own bosom, which pinned him down. And he died on the end of those spears.
Zana remapfumo rakatendeuka kuti ribate kurwisa kwake. Akakandira maoko ake kunze ndokuaunganidzira muchipfuwa chake omene. ndokubva amubairira pasi zvino akafa ari kumisoro yemapfumo aya.
Those Swiss followed him with clubs and sticks. That great display of heroism routed that army till the Swiss beat them out of the land, and they've never had a war from that day since.
Ma Swiss aya akamutevera netsvimbo nezvimiti kuratidzwa kukuru kwakadaro kweumhare kwakafurufusha hondo iyi kusvikira ma Swiss akavadzingira kunze kwenyika yavo. Zvino havana kuzombova nehondo kubva pazuva iroro nazvino.
Stand up in Switzerland and name the name of Arnold von Winkelhorn. You'll see tears run down their cheeks. Why? He saved their land. That was a great hero deed. It's seldom compared with and never exceeded in this earth.
Mira mu Switzerland ugotaura zita ra Arnold von Winkelhorn. Unoona misodzi ichimhanya ichidzika nepamatama avo. Nemhaka yei, akaponesa nyika yavo. Kwakave kuita kukuru kwemhare hakuwanzoenzaniswa uye hakuna kumbodarikwa panyika pano.
But oh, it was a little thing to what happened one day when Adam's race stood, demons marching in from every side, prophets had failed, law had failed, sacrifice of bulls and lambs had failed, man's nature had failed.
Asi chaiva chinhu chiduku pane zvakaitika rimwe zuva. Paya rudzi rwaAdamu parwakamira madhimoni achifora achibva kumativi ose. Vaprofita vakanga vakundika, muravo vakanga vakundika, chibayiro chenzombe nemakwayana zvakanga zvakundika, hunhu hwevanhu hwakanga hwakundika, zvinhu zvose.
And Adam's little race stood defeated, outnumbered by devils, superstitions, sickness, diseases.
Zvino rudzi rwaAdamu ruduku rwakamira rwakakundwa. Vari vashoma kudarika madhimoni, kutenda zvemweya mweya, urwere, matenda.
There was one stepped out in heaven and said, "This day I'll die for Adam's race." He came to the earth and was made flesh. He looked right down where the midst of the spears was the darkest.
Pane mumwe akabuda achibva kudenga. Zvino ndokuti zuva rino ndichafira rudzi rwaAdamu. Akauya panyika ndokuitwa nyama. Akatarisa pasi chaipo pakati peapo mapfumo akanga akanyanyisa kusviba.
The very darkest of all man's dreads was death, and he took death into his bosom in on Calvary. He paid the sacrifice and screamed, "Make a way for liberty."
Chakasvibisisa chaityiwa nemunhu wese rwaive rufu. Zvino akatora rufu achirwisa muchipfuwa chake. Zvino paKarvari akabhadhara chibayiro ndokudanidzira.
And he screams to his church, "Take this which I have left you, my blood and my spirit, and fight with all what you've got."
Zvino anodanidzira kukereke yake, "Torai ichi chandakusiyirai, ropa rangu nemweya wangu, mugorwisa nechero chose chamuinacho."
We can conquer tonight through that, friend. You can drive the devil from you. Every old enemy that's in your life, it can be drove out by the blood and the Spirit of Christ, and you can stand perfect in His presence. Christ made the way.
Tinogona kukurira manheru ano kubudikidza nazvo shamwari. Unokwanisa kudzinga diabori kubva pauri. Wese muvengi wakare ari muupenyu hwako anokwanisa kudzingwa neropa pamwe nemweya waKristu. Uye unokwanisa kumira wakakwana muhupo hwake. Kristu akagadzira nzira.
Could you do as much as lift your arm to him and say, "Forgive me, God bless you, brother. Someone else, be merciful to me, God. I now confess my wrongs."
Haungangoitawo here zvokusimudza ruoko rwako kwaari uye woti, "Ndiregerereiwo." Mwari vakuropafadzei hama. Mumwezve, iwaione ngoni kuneni Mwari, Ndave zvino kureurura kukanganisa kwangu.
Is there some lukewarm church members who go to church every day and maybe try to be as pious as can be? But yet you know that temper and indifference and selfishness, habits, clinging you down to you don't have victory.
Pane here nhengo yekereke inongodziya anoenda kukereke mazuva ose uye pamwe achiedza nekuzvininipisa kwese kwaanogona asi zvakadaro unoziva kuti hasha nekushaya hanya neundini tsika. Dzino kunamatiza pasi kusvikira unenge uchisina kukunda.
Would you want to be cleansed by the blood tonight from all of that?
Amen.
For the worshipper once purged has no more conscience.
Amen.
Ungada here kucheneswa neropa manheru ano kubva kune zvose izvozvo. Nokuti munamati akacheneswa kamwe hauchisina kuyeuchidzwa.
Would you like to lift your hands, you church member? God bless you, lady. Lift your hands and say, Brother Branham, remember me in prayer. God bless you, lady. That's right. That's a real thing to do. God bless you back there, sir.
Ungada here kusimudza ruoko rwako iwe nhengo yekereke. Mwari vakuropafadze mudzimai. Simudza maoko ako woti, Hama Branham, ndirangarire iwe mumunamato. Mwari vakuropafadze mudzimai. Ndizozo chaizo. Ndiye uyo chaiye. Ndicho chinu chaicho chokuita.
Someone else lift your hand and say, be merciful to me, God. I know I profess Christianity, but I don't live it. I know I don't. And in my heart, I'm really not right with you.
Mumweze simudzaru oko rwako uti, ivai one ngoni kuneni mwari. Dino ziva kuti ndinongo pupura chikristu. Asi andichira rami. Dino ziva kuti andidaro. Uye mumoyo mangu, andina kunyatsoita zvakanaka kwamuri.
I want to be one of God's elected. I feel in my heart that I am, but I've never laid aside the weights that this easily beset me. And I want to lay them aside tonight, and by God's grace I'll do it. Pray for me. Would you raise your hand? God bless you, lady.
Ndinoda kuva mumwe wevasananguru vamwari. Ndinonzwa mumwoyo wangu kuti ndiri. Asi handisati ndaisa parutivi zvinorema zvinogara zvichindivhiringidza zviri nyore. Uye ndinoda kuzviisa parutivi manheru ano. Uye nenyasha dzamwari ndichazviita ndinamatireiwo. Ungasimudze here ruoko rwako. Mwari vakuropafadze mudzimai.
Someone else just who we're waiting. While we're waiting quietly, everyone now with your heads bowed in prayer, softly hum this now.
Mumweze. Kashoma hako takamirira. Apo takamirira. Chinyararire. Munhu wese zvino. Misoro yenyu yakakotamiswa mumunamato. Zvinyoro nyoro. Imbai mahongera ichi zvino.
There is a fountain filled with drawn from
Emmanuel.
And sinners nurse plunge beneath
his
loophole, their guilty stain. Won't you think it over just now? Don't try to wash it off. Christ is on your hand. Pilate tried it this morning along about 6 o'clock. But his hands are still bloody, guilty bloody. You know what happened to him?
Haunga fungisise nezvazvo here, iye zvino. Usaedza kuzvigeza kuti zvibve. Kristu ari paruoko rwako. Pirato akambozviedza mangwanani ano. Ipapo dzichinge 6 o'clock. Asi maoko ake achakazara ropa. Aine mhosva azere ropa. Munoziva here zvakaitika kwaari.
He went up in Switzerland many years later, lost his mind, plunged himself to death in a pool of water.
akaenda muSwitzerland makore akawanda akazotevera. Ndokurasikirwa nepfungwa dzake, ndokuzvikandira muchidziva chemvura ndokufa.
This morning in Switzerland, hundreds of people come to watch the scene. Blue water boils up the bottom of that big hole of water. They do it every year. It's an old legend, they say, that God refused water to cleanse his hands.
Mangwanani ano muSwitzerland, mazana evanhu vanouya kuzoona chiitiko ichi. Mvura yeblue inofashaira ichibva pasi pezigomba guru iri remvura. Vanozviita makore ose ingano yakare. Vanoti Mwari akaramba kuti mvura ichenese maoko ake.
Brother, no matter how many times you're baptized, whatever you try to do, nothing will cleanse your hands but the blood of Christ. God refused it.
Hama, hazvina basa kuti wakabhabhatidzwa kangani. Chero chipi chaungaedza kuita. Hapana chichachenesa maoko ako kunze kweropa raKristu. Mwari akairamba.
Then the blue water after 2,000 years nearly still boil up. God refuses it. Your self-righteousness cannot cleanse your sins. Nothing but the blood of Jesus. Think of it now. We're going to pray just a moment.
Zvino mvura yeblue mushure mezviuru zviviri zvemakore potse. Ichiri kungofashaira, Mwari anoiramba. Utsvene hwako hwekuzviitira haukwanise kusuka zvivi zvako. Hapana chimwe kunze kweropa raJesu. Pafunge ipapo zvino. Tave kuzonamata muchinguvana.
I wonder if I could ask something tonight. When he stood there at Pilate's judgment hall this morning and said, if my kingdom was of this world, I could speak to my Father and straightway he'd send me 12 legions of angels. When one of them could destroy the world.
Handizivi kana ndingakumbira chimwe chinhu manheru ano. Paya paamira ipapo muimba ya Pirato yokutonga mangwanani ano. Ndokuti, dai umambo wangu waiva wenyika ino. Ndaikwanisa kutaura kuna baba vangu. Zvino pakarepo, vaitumira zvikwata gumi nezviviri zvengirozi. Apo imwe chete yadzo yaigona kuparadza nyika.
I speak to him and 12 legions of angels would be right at my disposal. He could have done it. But he stood there meek and humble to take your death and take your sins.
Ndaitaura kwavari, zvino zvikwata gumi nezviviri zvengirozi, zvinenge zviripo kuti ndizvirayire. Aigona kunga akazviita. Asi akamira ipapo ari munyoro uye akazvininipisa kuti atore rufu rwako pamwe nokutora zvivi zvako.
Will you be grateful enough for that sacrifice tonight, you who are needy of it and needy of God's blessings? Would you stand to your feet for this prayer?
Ungapa kutenda kwakakwana here nokuda kwechibayiro ichocho manheru ano? Imi muri kuchida uye muchida maropafadzo aMwari, mungasimukawo here netsoka dzenyu kuitira munamato uno?
You stand up to your feet, you who want to be delivered in this prayer, saying, God, be merciful to me. I'm guilty. I've done things wrong. And I now want to accept my pardoning through Christ Jesus.
Chingosimuka netsoka dzako, imi munoda kurangarirwa munamato uno, muchiti, Mwari, ivaiwo nengoni kwandiri. Ndine mhosva, ndakaita zvinhu zvisizvo. Uye zvino ndinoda kugamuchira kuregererwa kwangu muna Jesu Kristu.
Will you come to your feet just at this time? God bless you, young lady. That's a courage. Just remain standing there.
Ungamira netsoka dzako here ipo panguva ino. Mwari akuropafadze mudzimai wechidiki. Ndiwo ushingi. Ingoramba wakamira ipapo.
Do you mean to tell me you raise your hand and then not sincere enough to stand to your feet? What good has the gospel ever done to you? Oh, such playing with church, playing with God.
Ungandi udzawo here kuti wasimudza ruoko rwako, zvino usina kuperera kwakakwana kwekuti usimuke netsoka dzako. Pane here chakanaka chatomboitwa neevhangeri kwauri? Oh, kutamba kwakadai nekereke. Kutamba naMwari.
The hour is soon at hand. One of these days an atomic bomb will strike around here somewhere, one of these big powder plants. There'll not be one split second to think it over. It'll be too late then, and maybe before next Easter, or even this Easter.
Nguva yave kutosvika. Rimwe ramazuva ano bambu reatomic richarova pamwe panzvimbo pano. Mune imwe nzvimbo munogadzirwa powder. Hapazova nekanguva kadukusa kekufungisisa nezvazvo. Nguva inenge yapera ipapo. Uye zvichida Easter ichatevera isati yasvika. Kana kunyange Easter inoi.
Won't you stand now? Say, God, be merciful to me, a sinner. And I accept Christ by the offering himself as the propitiation for my sins. And by his grace and his grace alone, I abide in the presence of God.
Aunga simuka here zvino, woti Mwari, ivaione ngoni, kuneni mutadzi. Iye zvino ndinogamuchira Kristu. Nokuzvipira kwaakaita seyananiso yezvivi zvangu, uye nenyasha dzake, uye nyasha dzake dzoga ndinogara muhupo hwaMwari.
Will you confess your wrong? He that will hide his sin shall not prosper. He that confesses sin has mercy. Up to you. He's watching.
Haungareurura kukanganisa kwako here. Uyo achavanza zvivi zvake. Haubudirire, uyo anereurura chivi chake, anowana tsitsi. Zviri kwauri, akatarisa.
Now, blessed Lord, in the appropriated number tonight stands three penitent souls. One man and two women. As I am thinking, Lord, of Calvary, when one on one side said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Zvino Ishe wedu akaropafadzwa. Pauwandu hwevawanikwa manheru ano, pamire mweya mitatu iri kutendeuka. Murume mumwe chete nemadzimai maviri. Apo ndiri kufunga Ishe, nezve Karvari. Apo mumwe aiva kune rimwe divi, akati Ishe, ndirangarire iwo, kana muchinge mauya muumambo hwenyu.
The other one said, if thou be, let us see a miracle. Take us off the cross and save yourself. And the other one said, God be merciful to me.
Mumwe wacho akati, kana uri iye wacho, regai tione munana, tibvise pamuchinjikwa, uye wozozvipone sao. Zvino mumwe wacho akati, Mwari, ivaione tsitsi kwandiri.
And your head swung to its right side and said, today shalt thou be with me in paradise. But you were quiet to the other one, because there was no repentance.
Zvino musoro wenyu wakatendeukira kudivi rekurudyi rwawo, uye ndokuti, nhasi, uchange uineni muparadhiso. Asi makanyararira mumwe wacho, nokuti pakanga pasina kutendeuka.
Father God, I pray that these, maybe I trust that they are the only three in the building that feels that they do need to confess their wrongs, but that they have come the all-sufficient way of the way of the cross. Forgive them, Lord, and bless them.
Zvino Mwari Baba, ndinonamata kuti ava. Vange, ndichivimba kuti nde ava vatatu bedzi muchivakwa, vanonzwa kuti vanoda kureurura kukanganisa kwavo. Asi nokuti vauya nenzira yakazvikwanira iri nzira yemuchinjikwa varegererei woishe uye mugovaropafadza.
They are standing here tonight as you stood for them in Pilate's judgment hall, as you stood for them between the heavens and earth, when the sun went down and the moon would not give its light and the veil of the temple was rent from top to bottom.
Vakamira pano manheru ano. Sekuva miririra kwa makaita muimba ya Pirato yekutongera, sekuva miririra kwa makaita pakati pematenga nenyika, apo zuva rakanyura uye mwezi ukaramba kupachiedza chao. Uye chidzitiro chemtemberi chakabvarurwa kubva kumusoro kusvika zasi.
I pray God that you'll bless them and give them of thy mercies and cleanse them with thy blood and baptize them by your sanctifying power into the body of your own Son, Christ Jesus. Then they are preserved for time and eternity.
Ndinonamata Mwari kuti mugovaropafadza nokuvapa tsitsi dzenyu nokuvachenesa neropa renyu. uye muvabhabhatidze nesimba renyu rinochenesa mumutumbi womwanakomana wenyu pachenyu, Kristu Jesu. Ipapo vanenge vachengeteka kwenguva nekusingaperi.
Bless the others who feel that they are all right, that they have already met this and did so. I pray this blessing to them in Christ's name. Amen.
Ropafadzai vamwe avo vanonzwa kuti zvavari zvakanaka, uye kuti vakatosangana neizvi kare vakaita saizvozvo. Ndinonamatira ropafadzo iri kwavari nemuzita raKristu. Amen.
God bless you, and you who are standing close to those who raised up, reach over and shake their hands, somebody, and say, the Lord bless you. That's right. As the hand of fellowship.
Mwari vakuropafadzei. Zvino imi makamira pedyo neavo vakasimuka, sveverai muvagwine maoko avo. Mumwe munhu zvino woti, Ishe vakuropafadze. Ndizvozvo, seruoko rwekuwadzana.
We are now just a little late in our services. How many love the Lord Jesus? Raise your hand.
Amen. Amen.
I wonder, in silence now, or just quite as we could, in commemoration of Him who is omnipresent, that's here tonight, if we could softly sing.
Isu iye zvino tatinonokei zvishoma mushumiro dzedu. Vangani vanoda Ishe Jesu, simudza ruoko rwako. Handizive murunyararo zvino, kana kuti mukunyarara kwatingakwanisa, mukurangarira uyo ari kwese kwese, ari pano maneru ano, kana tikagona kuimba zvinyoro nyoro.
It was down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried.
Amen.
There to my heart when you met the requirement, laid your hands upon Him.
Kwaiva zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu. Zasi uko ndakachemera kusukwa kubva kuchivi. Ipapo moyo wangu pawakazadzikisa zvaidikanwa ukaisa maoko ako pamusoro paro.
There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. Let us sing softly now as we bow our heads to Him.
Ipapo pamoyo wangu ropa rakaiswa. Oh, kubwinya kuzita rake. Ngati imbei zvinyoro nyoro zvino patiri kukotamisa misoro yedu kwari.
Down at the cross,
zasi pamuchinjikwa pakafira muponesi wangu. Zasi uko ndakachemera kusukwa kubva kuchivi. Ipapo pamoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake. Kubwinya kuzita rake. Zita rakakosha. Kubwinya kuzita rake rakakosha. Ipapo pamoyo wangu ropa rakaiswa. Kubwinya kuzita rake.
Now quietly with your heads bound, you who are saved, say, oh, raise up your hand now.
Zvino chinyararire, misoro yenyu yakakotamiswa. Imi makaponeswa, iti, oh, simudza ruoko rwako zvino.
Oh, precious
tsime rakakosha.
That saves.
Rinoponesa kubva kuchivi.
I am so glad
Ndinofara kwazvo kuti ndapinda mukati. Ipapo Jesu anondiponesa nokundichengeta ndakachena. Kubwinya kuzita rake. Kubwinya kuzita rake rakakosha. Kubwinya kuzita rake rakakosha. Ipapo pamoyo wangu ropa rakaiswa.
Kubinya uzita rake.
Now with your hands down, your heads bowed.
Zvino makaisa maoko enyu pasi, misoro yenyu yakakotamiswa.
I just thought someone called a few moments ago and said someone want to be remembered tonight in prayer for their body. They couldn't get back to the meeting for Sunday night for the great healing service. Would you stand to your feet, you who want to be remembered in that prayer just now?
Ndangofunga mumwe munhu afona ma minutes mashoma apfuura. Zvino akati mumwe munhu anga achida kurangarirwa mumunamato manheru ano kuitira muviri wavo. Havana kukwanisa kudzoka kumusangano wesvondo manheru kushumire huru yekupodzwa. Ungasumukawo here netsoka dzako? Iwe unoda kurangarirwa mumunamato. Uya iko zvino.
Mwoyo
wangu ropa rakaiswa kubwinya kuzita rake.
Now with your heads bowed.
Zvino nemisoro yenyu yakakotamiswa.
He was wounded for your transgressions, bruised for your iniquity. The chastisement of your peace was upon him, and with his stripes you were healed.
Akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwako. Akaiswa mavanga nokuda kwekusarurama kwako. Kurohwa kwakakuunzira rugare kwakanga kuri paari. Uye nemavanga ake wakapodzwa.
Glory to His name.
Kuzita rake.
Now, blessed Father, as we humbly approach the cross just now, where grace and mercy found me, there the bright and morning star sheds its gleams around me.
Zvino baba vakaropafadzwa. Apo tiri kuswedera pamuchinji kwamukuzvininipisa iye zvino. Apo nyasha netsitsi zvakandiwana. Ipapo nyama tsatsi inopenya inoisa mirazvo yayo yechiedza yakandipoteredza.
These sick are standing in your presence. They are believing just now that by faith they look at that stripe back yonder. And by his stripes we were healed.
Vanorwara vakamira muupo hwenyu. Vari kungotenda iko zvino kuti nekutenda vanotarisa musana une mavanga uri uko. Uye nemavanga ake takapodzwa.
Most Holy Father, we come confessing our faith, believing that you heal our sick bodies through the great vicarious suffering of the Lord Jesus.
Baba vatsvene tsvene, tinouya tichipupura kutenda kwedu, tichitenda kuti munopodza mitumbi yedu inorwara kubudikidza nekutambudzika kukuru kwakati miririra kwaishe Jesu.
And we offer for this people who is standing a prayer of faith that you promised would save the sick.
Amen.
And we together as a unit of your believers tonight.
Zvino tinopa tichiitira vanhu ava vakamira munamato wekutenda wamakavimbisa kuti waizoponesa vanorwara. Zvino isu pamwe chete sechikamu chimwe chevatendi venyu manheru ano.
You said wherever two or three are gathered, I'll be in their midst. And we ask mercy for them, that thy grace may now touch their innermost soul. That something will anchor way down deep.
Makati pose panoungana vaviri kana vatatu, ndichange ndiri pakati pavo. Uye tinovakumbirira kuitirwa tsitsi, kuti nyasha dzenyu zvino dzigobata munhu wavo wemukati-kati, zvokuti chimwe chinhu chichabairira zasi uko kwakadzika-dzika.
That they'll know that Christ is here and has spoke to them, saying, child of mine, I took your sickness yonder at Calvary.
Kuti vazive kuti Kristu ari pano,
uye ataura navo achiti, mwana wangu, ndakatora chirwere chako uko pa Karivari.
Now just cast all your cares on me, for I care for you, and may they be healed ever with hope. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Zvino chingokandira kufunganya kwako kwese pandiri, nokuti ndine hanya newe. Uye dai vakapodzwa pose zvapo zvizere, nokuti tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
And as they sat down now, someone close to them, lay your hands upon them, somebody that was praying for them. The Bible said they shall lay their hands on the sick. They shall recover. Amen. The Lord bless.
Uye pavari kugara pasi zvino, mumwe munhu ari pedyo navo, isa maoko ako pamusoro pavo. Mumwe munhu anga achivanamatira. Bhaibheri rakati, vachaisa maoko avo pane vanorwara, vachapora. Ishe varopafadze.
If I'm not mistaken, am I not looking at the man that was healed here a couple of days ago or a couple of Sundays ago that was deaf or something in the ears? I see you enjoying the meeting tonight. You hear me all right now? That's good, wonderful.
Kana ndisiri kukanganisa, ndisi takatarisa here murume akapodzwa pano mazuva akati kuti apfuura, kana kuti misi yesondo yakati kuti yakapfuura. Akanga asinganzwi kana zvimwewo zvaive munzeve. Ndakuona uchinakidzwa nemusangano manheru ano. Uri kundinzwa zvakanaka zvino? Zvakanaka, zvinoshamisa.
Just stand up to your feet just a moment. How many remembers him being here?
Amen.
He passed through the prayer line, brought him back up to the platform, and the Lord healed him and made him well.
Ingosimuka netsoka dzako kwechinguwana. Vangani vanomurangarira ari pano? Zvino akapfuura nemumutsara wekunamatirwa nokumudzosa paplatform. Zvino Ishe vakamupodza nokumuita kuti aite zvakanaka.
Amen.
Blessed be the Lord. Thank you, brother, for your testimony. It could be through the dozens. But isn't he wonderful?
Ishe ngavaropafadzwe. Maita hama nokuda kwechapupu chenyu. Zvinogona kunge zviri nemumadhazeni. Asi haashamise here?
Now, we want to see you tomorrow night early, and then Sunday morning early, Sunday afternoon, and if you can, get back for the healing service Sunday night. Until we meet, may we stand and sing our dismissing song, Take the Name of Jesus with you.
Zvino tinoda kukuonai mangwana manheru pakunotanga. Zvino tevere sondo mangwanani pakunotanga, sondo masikati, uye kana mukakwanisa kudzoka kushumiro yekupodzwa sondo manheru. Kusvikira tasangana, ngatisimukei tiimbe chimbo chedu chekuparadzana. Tora zita raJesu pamwe newe.
Tora zita raJesu newe. Mwana wekusuwa nenhamo. Mufaro nekudekara richa.
Nyatsotendeuka zvino ugwinane chishanu nemunhu wese.
Tore kwese kwamuenda. Zita rakakosha.
Nyatsotendeukai mukwazisane.
Oh, kutapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha. Zita rakakosha. Oh, kutapira. Kutapira sei. Tariro yenyika. Nemufaro wedenga.
Now look this way.
Zino tarisai kunoku.
At the name of Jesus.
Pazita raJesu tichigwadama. Tochizambarara takawira patsoka dzake.
King of kings in heaven.
Mambo wamadzimambo kudenga tichamugadza korona. Kana rwendo rwedu wazadziswa. Zita rakakosha. Oh, kutapira. Oh, kutapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha. Oh, kutapira, kutapira sei. Kariro enyika. Nenu faro enyika.
Now remember the Neville Quartet broadcast in the morning, WLRP at 9 o'clock, and Brother Stricker's come at 9:45 Sunday morning. We're just making a tape for him this afternoon on the resurrection.
Zino rangarirai kwae kwa Neville, nepfenyuro yeboka reva imbi vana mangwanani, WLRP, pana 9 o'clock. Zino, yeah, mastrika inouya, pana 9:45, sondo mangwanani. Ndangandi chiva gadzirira tepi masikati ano yezverumuko.
And now until we meet again, the Lord's blessings be with you as we bow our heads. And I'm going to ask my good friend and brother, Brother Palmer from Macon, Georgia, if he will dismiss this audience in a word of prayer while we pray. Brother Palmer.
Saka zvino kusvikira tasangana zvakare maropafadzo ashe ave nemi. Tichikotamisa misoro yedu, zvino ndichakumbira shamwari yangu yakanaka, pamwe nehama, hama Palmer, vanobva kuMacon, Georgia, kana vakachiparadzanisa ungano ino neshoko remunamato patiri kunamata. Hama Palmer.